Haiwa, Zimbabwe yakarasikirwa nekushaya kwababa Konti Mtsana.
Taona rudo rwaratidzwa nevana veZimbabwe kuungana kwavaita vachionekana navamushanga. Imiwo zvamunorangarira pamusoro pavo ndezvipi?
Ivo vanga vari munongedzo wezvetsika nemagariro evanhu kuti tigare tichirangarira tsika magariro nehunhu vachishandisa chipo chavakapiwa naMwari zvekuimba nezvakadaro.
Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe pamusoro pavamutsanga ndeyekutiwo kudini?
So vanhu veZimbabwe varasikira zvikuru, vemateveland even worse. Isusu sezapo baba Konti Mutsanga vanga vakamira vachirwira nyaya yekodzero dzevanhu vemateveland, especially avo vakarasikirwa nehama neshamwari panguva yekukura huni. Oh, yeah.